supporters anobva kuZimbabwe akatakura mabuilding materials aishandiswa kuvaka paparliament yeZimbabwe kunoshandiswa kuRwanda kuKigali kuvaka chipatara ikoko. So isusu takapuwa basa nainonzi Simba Logistics yekuTanzania. Simba Logistics yange akapuwa basa neSifa Logistics yekuZimbabwe. Sifa Logistics ndo yange akawana contract kubva kumaChinese anga akavaka parliament yeZimbabwe. Kubva patakaloda matrucks edu kuZimbabwe akanzi tirikupawo ma70% emari dzedu, then vozotipa 30% tasvika kuKigali. Ndokubva taloda matrucks edu, vamwe vakamirawo madays mashoma vasati vapuwa ma70% avo, but ini ndakapira for about a week nehalf ndakamirira initial payment ye70%. Ndobva ndazopuwa 70% iya, ndobva ndazosimuka kubva munzvimbo yeZimbabwe Harare musi wa25 September 2022. Takasimuka zvakanaka tikafamba tikasvika paChirundu tikamira mazuva maviri paChirundu zvanga zvakanaka tinomboita problem. Ndobva tasimuka ndobva taenda kunomira paTunduma bhodha reZambia neTanzania. Takamira pamadays anokwana kuita gumi tiri ipapo. Takazotanga kunetsana nevanhu veSimba Logistics vanga vakatikoo subcontractor, ndobva vazoti vanobhadhara madelays madimileges. Hatina kuwirana parate yedimileji, because rate yedimileji yedu isusu its $250 per day pamadelays emunonga maita. Iwo ndobva vabhadhara ma$70. Tikazvisvisinei regai timhanyire kumberi tinoburutsa kuKigali timhanye tidzoke tiite mamwe mabasa. Tobva tafamba kubva paTunduma kunosvika kuKigali. Tasvika kuKigali I think client yaita machallenges necustoms. Takamira madays akati 1 day atofloda, ndokubva tazofloda. Taofloda kuzoti mari ichibuda yaina kubuda yange yangova story after story. Totaura navo veSimba Logistics hatina kuwana rubatsiro kubva kwavari. Kutaura kwandirikuita izvezvi inini ndatova ne25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Road yese yati about 2 months. Road iyo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali pamasaka hospital ipapo panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. So kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilets waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days zvanga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari paikazopera ndisisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoileti nekugeza. Takazotopedzisira taakutogeza manhero pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa. So takamboramba tichimitsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara?
Taura kwavari kuita izvezvi, vari kuti pane maaudhiensi yatinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post, tikanoona umwe wacho weSimba echiita ndobhadhara mabalances, ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda around 40. Mabalances ipapo 8 mota ndo dzakaobhadharwa mabalances azonga asari ma30%, asi yangopa 8 idzodzo iripo. So taakutaura navo kuti tichibhadharai madelays kumira kwatakaita. So vachiri kutsikatsika vachingoti zvona zvakamira sei, but takavadzire credits 250 per day, asi ivo harisatazivaa zvavanda kubhadhara rekadzavasuda vavari kubhadhara.